Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumiguru 15, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chipatara chemuchegutu chinovharwa mushure mekufa kwemushandi nechirwere cheCOVID-19. Ongororo yakaitwa neElection Resource Center inoratidza kuti vanhu vashoma vari kunyoresa kuvhota. Vanotengesa zvinhu migwagwa kumasvingo vochema-chema nekudzingwa kwavari kuitwa migwagwa nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chipatara chikuru chamuchegutu chavharwa nhasi mushure mekubatwa kwevashandi vaviri nechirwere cheCOVID-19, mumwe wacho ndokufa nezuro. Izvi zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West vaGift Masocha vazivisa veruzhinji kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachipatara chikuru chemuchegutu neimwe kliniki iri pedyo zvichitevera kufa kwemumwe mushandi nechirwere cheCOVID-19 nezuro. VaMasocha vati mushandi akashaya uyu munhu aishanda kudivi rinochengetwa mishonga inopiwa varwere vepachipatara ichi.
Akaadmitwa muchipatara 2 days prior.
Vati vavhara chipatara ichi kuitira kuti vapfapfaidze mushonga chipatara chose sezvinokurudzirwa nebazi ravo pamwe nesangano reWorld Health Organization
kuti tive tinowanika tichipfapfaidza chipatara hatisi kuti ndezvenguva yakareba because tinoziva kuti hongu munhu akasangana nevanhu vakawanda munhu yangaishanda mudepartment refarmacy kunova kunotora varwere vakati wandei mishonga saka tichaita macontact tracing evanhu vachivese asi izvowo havasi vanhu vese vepachipatara vatingati vakanga vasangana nemunhu uyu havasi vose saka tiri kuti izvo avo vose vanga vasina kusangana nemunhu uyu mushure munge tapedza kudisinfecta chipatara ndo vachatanga kurana maservices epachipatara
vamasocha vatibazi ravo riri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vave kufamba vasina kupfeka zvinodzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19
toda kuti tidzidzisane COVID ichiripo hachisati chapera chirwere ichi ngatizvidzivirirei ngatirambei tichingoita zvatakangobvira tichiita pakutanga ngatimaintainei madistances edu social distance ngatipfekei mamasi nevavo vese vari kuenda munzvimbo dzimwe dzokufarira umu ngatitrai by all means kuti timaintaine masocial distance
munguva pfupi yadarika bazi rezveutano rakambovhara makiriniki anoti Chikonohono muchinoi Madzorera kwaZvimba nechikangwe kuKaroi nekuda kwekuti vamwe vashandi vepamakiriniki aya vainge vabata chirwere cheCOVID-19 Studio 7 yaona vanhu vakawanda muchinoi vasina kupfeka mamask mumisha inogara veruzhinji vanhu vanozopfeka mamask aya kana vave kupinda muguta. Mumwe wevechidiki anga asina kupfeka mask vaata Changara vati vanofunga kuti chirwere cheCOVID-19 chaderera uye mapurisa haachafamba famba mumisha inogara veruzhinji.
COVID is very serious, so isusu kumarocation hatichatombopfeka mamask since mapurisa asiri kumbonyanya kubatika futi kumarocation kwacho saka hatichimbozvitorawo serious kwatiri.
Kusvika pari zvino vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi mashanu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 asi vakafa igumi nevaviri mudunhu reMashonaland and West kubva patanga chirwere ichi muna kurume gore rino. Zvichitevera kushaya kwemunhu mumwe chete uyu nezuro nechirwere cheCovid-19, huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwasvika pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete munyika yose. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere nemakumi mashanu nevashanu, zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu gumi nevapfumbamwe nezuro wakare. Vanhu gumi nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanga vagara vari munyika, uye munhu mumwe chete achinzi munhu akadzoka kumusha achibva kuNamibia. Vanhu vapora kubva pachirwere ichi munyika yose vava zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi mana, zvichitevera kupona kwevanhu vasere nezuro, izvo zvasiya vanhu zana nemakumi masere nevana vachiri kurwara nechirwere ichi. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, Johns Hopkins University inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matatu nemasere nemazana masere nemakumi mana ezviuru, kana kuti 38,840,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni masere nezviuru zana nemakumi mashanu nezvitanhatu, kana kuti 8,156,000. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nechimwe, kana kuti 221,000. Ongororo ichangobva mukuitwa nerimwe sangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Center, kana kuti ERC, inoratidza kuti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota munyika huri kudzikira nekuti hapana dzidziso pamusoro pekukosha kwakaita kuvhota. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura zvakabuda muongororo yavakaita pasarudzo dzemabyelection dzese dzakaitwa muna 2019, vanoona nezvekufambiswa kwebasa muERC vaSolomon Bobosbunu vati ongororo yavakaita inoratidza kuti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota huri kudzikira kana zvichienzaniswa nevanhu vakanyoresa kuvhota muna 2018. Vati kunyoresa kuvhota kunoitwa nguva yese, zvisinei kuti kune sarudzo here kana kuti kwete, asi vanhu havasikuita izvi. Vati mumatunhu emutoko nemarondera makanyoresa vanhu makumi maviri chete, mumatunhu echegutu nesanyati makanyoresa vanhu gumi chete, uye kugoromonzi hapana kana munhu mumwe chete akanyoresa kuvhota gore rese.
Saka izvi zvinoratidza kuti pane matambudziko atiri kusangana nawo, kureva kuti havasi kudzidziswa. Vanofanira kunge vachivadzidzisa zvakafanana nemaorganisation anozvimirira oga, mapolitical parties avanofamba nawo, ivo veelectoral commission pamwe chete, kureva kuti basa iri riri kumashure zvizhinji.
Vabobosbunu vati izvi zvinoreva kuti commission yesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemapato ezvematongerwo enyika, haasi kushanda nemazvo kupa vanhu dzidziso munyaya yesarudzo. Vati ZEC, mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anokurudzira vanhu kuvhota chete panguva yesarudzo. Vati uwandu hwevanhu vanovhota hunogona kukwira zvakanyanya kana izvi zvikaitwa nguva yese. Vatiwo imwe nyaya isina kujeka inyaya yekutarwa kwemiganhu yemaconstituency nemaward ekuvhotera, uye zvakakosha kuti zviitwe pajekerere kuitira kuti zvisazokanganisa veruzhinji musarudzo dzinotevera.
Tiri kukurudzira kuti vange vachiramba vachiita tingati maconsultations kana kuti kubvunza kutsvakurudza kune vanhu vavanoshanda navo, mapolitical parties, government departments, maorganizations anoshanda akazvimiririra, macitizens vagari vemunyika vange vachibvunzwawo, vachiisa pfungwa dzavo, nekuti ndo vachazenge vachishanda nemaboundaries iwayo anenge agadzirwa neZimbabwe Electoral Commission.
Imwe nhengo yeNational Executive yebato guru rinopikisa MDC Alliance, uye vaimbove munyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaJacob Mafume, vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kufambirana nenguva nekushandisa mishina yechizvino-zvino kuitira kuti vanhu vakwanise kunyoresa vari kudzimba dzavo.
Zviri kuitika izvi, iZEC iri kuporonga basa, iri kutadza basa nevune. ZEC haisi kufamba nenguva kuti tinge tichirejista vanhu vanhu tichishandisa e-registration. Kune dzimwe nyika dzakaita se ana America na South Africa vatsvaga zvidobidobi nezvakuita kuti vanhu vakwanise kuregista kuvhota. Munomu vari kungomira vachikune COVID inyaya yekusada kutevedzera bumbiro remutemo.
Vamafume ndivo mai veHarare pari zvino, asi mukuru wekufambiswa kwesarudzo muzek vautoile silaigwana vati pari zvino mutemo wesarudzo unosungira kuti munhu aende kumahofisi avo kuti andonyoresa, sezvo munhu achifanira kutorwa mifananidzo nemafingerprints. Vati nekuda kwaizvozvo vanhu havakwanisi kunyoresa kuvhota vari kumba kana kumahofisi avo. Pasi pemitemo yenyika, kana yave nguva yesarudzo, zek inovhura nzvimbo dzakawanda dzekunyoresa kuvhota muzvikoro nemahofisi ehurumende munzvimbo dzakawanda munyika yese. Hatina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi, asi munyori anoona nezvekufambiswa kwebasa mubazi revechidiki mubato iri vamavuto moyo vati bato ravo rinogara richikurudzira nhengo dzaro kunyoresa kuvhota zvikuru sei vechidiki. Ongororo yeERC inoratidzawo kuti vanhu vekumaruwa vakawanda vanonyoresa kuvhota kudarika vanhu vemumadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vagari vekune mamwa vanotengesera zvinhu zvavo mumugwagwa wemasvingo Great Zimbabwe vari kuchema-chema zvikuru nekudzingwa nemapurisa kuitira mutevedzeri wemutungamiri wenyika Vakembo Muhadi avanga vachishanya kuzocherechedza zuva rekugara kwevanhu zvakanaka pasi rose. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7, vanotengesa ava vati vakatanga kudzingwa mumugwagwa nezuro kunyange vachirarama nekuita basa iri kuti vararamisewo mhuri dzavo. VaHenry Makusha vemumusha weZero Farm kusikato vati mapurisa aiva nemotokari akauya achibvisa vanhu vanotengesa achiti vanozodzoka panzvimbo dzavo kana kwapera mazuva matatu vamuhadhi vadzokera. Vamakusha vati vanhu vazhinji vange vachangodzokera mumigwagwa kutengesa zvitevera kusunungurwa kwakaitwa mitemo yeCOVID-19 lockdown, nekudare vanga vakutowana chekuraramisa mhuri dzavo.
Tinoziva kwazvo kuti vanhu vazhinji vanga vasina chavanoita nenyaya yeCOVID, saka vanhu iko zvino vanga vachiita zvokurarama nokutengesa mumarodzi mukuno kusaidi rokune mamwa Great Zimbabwe. Vamanyisiwa namapurisa vachinzi bvai kusvikira 3 days dzapera nokuti vice president vari pahotera. Saka vanhu vose vanga vachingovamba vachidzingwa mugwagwa mari kutengesa. Vanhu vaya chikafu havana, vari kutogadzira kuti vakatengesa-tengesa vangawana zvimari zvokutenga mbeu vagokwanisawo kutorima. Nechikafu chacho havana, hakuna kana madhona ari kupa kuno. Saka naizvozvo hatizivi kuti zvinofamba seiwo. Mapurisa abva kutaundi kurwawo achidzinganisa vanhu marodzi ikona kutodzinganisa paGreat Zimbabwe Turnoff, Morgans Turnoff kusvika mune mamwa Growth Point nerodhi yose kubva stopover.
Mumwe mugari amai Mavis Moyo vati vachanonga sose nemuromo kwemazuva matatu avadzingwa mumugwagwa wavanotengesera nekuti havana imwe nzira yeraramo.
Isi tinorarama nokutengesa. Hino kana todzingwa pamugwagwa, mapurisa anouya tichidzinga pamugwagwa, saka hatizivi kuti titorarama sei isu tichirarama nokutengesa. Ndepatorarama tichiyarusa mhuri dzedu tichitengesa, asi tiri kudzingiriba pamugwagwa chinzi ndai mugara mudzimba, saka tolei tiri mudzimba isu.
Mutauriri wemapurisa amasvingo Chief Inspector Cherit Mazula vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi nekuti vange vari mumusangano. Vavimbisa kuzofonera Studio 7 asi havana kuzodaro. VaJohanisi Mutunami vanotengesa matombo akavezwa mumugwagwa uyu vanoti ivo pazuva vaisiita mari inosvika $50 emadhora ekuAmerica, asi pamazuva matatu aya vacharasikirwa zvikuru.
Rashuwa vakuru, nokuti inini ndiri muvezi paGreat Zimbabwe pedo nemamwe apa pazuva taitawo kana $50 tichitengeserawo matourist anofamba apa achiinda kwaanenge achiinda. Hino iko zvino tatombodzitimire madays maviri auri kuuya vice president awa, saka hei zvakaoma. Ikono tatorasikirwawo neabout $200 to $350 menotichararamawo sei.
Zvichakadaro, vachitaura pamusangano uyu kumasvingo vamuhadhi vati hurumende iri kuparura chirongwa chekuvakira vanhu vachinji dzimba vachitevedzera kodzero dzevanhu dzekuva nepekugara. Vamuhadhi vati hurumende aichata chirongwa chekuti munhu wese munyika kunyanya vekumaruwa nevemudhorobha vave nemusha wakanaka unoremekedzeka. Vati nechirongwa ichi mumasungo vaparura kuvakwa kwedzimba $200 uye munyika yose gore rinori kuchavakwa dzimba dzinopfuura zviuru $300. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
tochatarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America iri kuona huwandu hwakanyanyisa hwevanhu vari kuratidza chido chekukurumidza kuvhota musi wesarudzo chaiwo wambudzi 3 usati wasvika. Vanhu vanodarika mamiriyoni 14 vakatovhota, huwandu hwakapetwa kagumi munhoroondo yekuvhota muAmerica, uye mamwe mamiriyoni akawanda ari kutarisirwa kuvhota musi wesarudzo usati wasvika. Nigeria yakavhura zvikoro musi wagumi guru 12 mushure memwedzi mitanhatu nyika iyi yavharwa nepamusana pechirwere checovid-19. Vana vevanhu varombo vasingakwanisi kuwanirwa mukana wekushandisa madandemutande kuti vaite zvidzidzo zvavo ndo vakanyanya kuvhiringwa nekuvharwa kwezvikoro. Zvisinei hazvo, vabereki vose vari kubvumirana kuti nguva ino inokodzera kuti vana vadzokere kunoita zvidzidzo zvavo muzvikoro. Danho rehurumende rekumbomisa kuitwa kwesarudzo dzemabielections riri kukonzera mutauro wakanyanya munyika. Komiti yeparamende inoona nezvemitemo uye vesangano reZimbabwe Human Rights Commission kana kuti ZHRC vachibatana nemamwe masangano vari kukurudzira hurumende kuti ione kuti sarudzo idzi dzaitwa sezviri kuitwa kune dzimwe nyika dzakaita seMalawi neTanzania. ZHRC inoti kudzingwa kwemakanzura nenhengo dzeparamende kuri kusiya vanhu vakawanda vasina vanovamirira zvopa kuti vasawane zvavanotarisira kuhurumende nemakanzuru. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutevedzeri wavo vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga pamwe neZimbabwe Electoral Commission vakatoendeswa kumatare nevari kudawo kukwikwidza musarudzo idzi nemamwe masangano vachinzi vari kutyora mutemo nekusaita sarudzo idzi. Vachivenga vakati sarudzo dzamiswa nenyaya yekutyira kupararira kwecovid-19. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 kuti havachakwanisi kutaura sezvo nyaya yave kumatare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Slachiwayo pamwe nemutauriri webato reNational Constitutional Assembly vaMadok Chiwasa. Totanga kunzwa kubva kuna vachivasa.
Isusu sebato reNCA tinofungidzira kuti kumiswa kwemabielections kwakanaka pakuti nyika inofanga kutanga yanyatsokuona kuti takwanisa here kunge tabva padambudziko rechirwere chiriko checovid. Uye kuti mabielections aya anofangwa kuzikanwa futi kuti apuwe madates anenge ari kumberi anokwanisa kuzenga achitwa. Hapafangu gara pasina madates anenge aripo. Nekuti kunyange tiri mudambudziko redenda hatizodi kuti tingozomuka tichitonzwa kuti maby-elections wayo atovako next week kana kuti atovapo pamavhiki 2 anenge achiteera. Pandawo kugadzirira kuti vanenge vari macandidates vange vachikambena uye kuti sebato remapato akafanana nedu reNCA tichiri mapato madiki zvokuti tichida nguva yakawandawo yekuti tinge tichigadzirira sarudzo idzi.
Kandai renyu tinzwe vashachwai.
Dambudziko guru rataita munyika yedu yeZimbabwe inyaya yekutonga nechitororo. Saka munhu anongomuka kumba kwake ubva atoya kutaura kupa a national pronouncement yekuti akusina mabielections. VEZEC vakaita zvese kuti zvinofanira kunge zvichiitwa kuti maelections aitwe nenguva sezvinotaura mutemo. Tinoziva kuti panguva yeCovid pane mirairo kana zviga zvinofanira kuzviteedzerwa. Saka isu kuita uku kunaratidza kutya. ZANU-PF ine muchikuchiku unotyisa. Vari pakutya kuvhunduka. Havade kunzwa chinonzi MDC Alliance, havade kunzwa chinonzi President Nelson Chamisa, nekuti kana vatonzwa zvakadaro vanozva kuti vanhu vese nyika yese inenge yadeera. Saka vanovhunduka kuti kuenda kumaelections kuzvisasika, kuzvipaika. Saka maelections kana kuti sarudzo kana mabielections anofanira kuitika nechimbi chimbi, anofanira kunge aitwa kugore rinosati rapera. ndozvinofanira kunge zviripo vanhu vakwanise kusarudza vatungamirira novatungamirira nokuti izvi kuparamendi hapana chiri kufamba tiri kunzwa kuti vana mutulinwiwe vari kungotora mari yezvikwereti yenyika vakadzinga maMPs MDC Alliance kuparamendi kuti vaite misikanzwa dzakadaro
vachivasapindura itinzi kuhanzi sarudzo hadzisi kuitwa nekuti ZANU-PF yaita muchikuchku nekutya MDC Alliance.
Sarudzo dzemabielections kana dzichiitwa dzinenge dziri sarudzo dzenyika yese, hadzisi sarudzo dzinonzi kwainzi ndedze ZANU-PF kana ndedze MDC Alliance semataura kuita vahlachwayo. Tikati isusu mabielections anofanwa kungoitwa chete nekuti vobato ravo rinofungidzira kuti zvofanwa kutoitwa gore rino. Tinenge takanganisa semataura andamboita kuti chakakosha ndechekuti tione kuti nyika yese iri safe. Tingange tisingatauri chokwadi tikati kwanzi kana mabielections asiri kuitwa kumaconstituents kune kunofanwa kungoitwa mabielections kana kumacouncils kumawards kunofanwa kungoitwa mabielections, toti pane chakawanda chatingati kwanzi pane chakanyanya chiri kuruza vana veZimbabwe. Kunenge kusiri kutaura chokwadi ikoko. Kuparliament kwagara izvezvi chero mabielections akaitwa bato ravahlachwairo rikawina ese zvagara bato ririko rine majority kuparliament reZANU-PF. Saka kunenge kuri kusataura chokwadi kuti kwanzi kana iwo mabielections akaitwa ndiwo achazokonzeresa kuti kuparliament ikoko kunge kuchizotaurwa nyaya dzingaita kuti mapositions anenge achidiwa neZANU-PF asaitika. Kuparliament kwagara kuti rine dambudziko rokuti pasina mabielections ariko, tinoona kuti dare reparliament riripo izvezviri maMP ariko, more than half yema MP ariko hasati ataura anything, kutongotaura havo contribution parliament havasati ataura anything, ende zvinosanganisira maMP neopposition MDC. So zvekuti kwanzi masarudzo dziitike inyaya yekuda kuti zvinzi maMP avatarawahlachwa adzokere vange vachiwana maallowance ndo hazvisizvo zvatingafira tese munyika muno.
Petai zvenyu chirongwa chedu vahlachwa.
Nyaya yemaelections haisi kuti MDC Alliance kana kuti ZANU-PF, inyaya yevanhu. Nyaya yatiri kutaura pano inyaya yekodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo kuti vanofanira kutungamirirwa nevanhu vanonga vasarudza. Saka ndo nyaya yatiri kutaura. Saka zvinotaura vachivasa zvakawanda wanda hanzi hatina kumunzwa vachiti zvakati, hatina kumunzwa zvakati. Ndinokumbira kuti vachivasa vateerere zvatinenge tichitaura kumanhepfenyuro dzakasiyana siyana. Saka zvekuti vachivasawo vanenge vakapotsana nenyuzi dzacho haisi nyaya yekuti isu tinenge tisina kutaura. Nekuti even lockdown kuti tichiti aiwa nyika ngatimbomira tizvidzivirire, tisi takatanga nazvo ivo vezanu vasikatodi. President Chamisa vakalonja yataiti zimlock. Saka iyoyo nyaya yekuti vanhu vadzivirirwe tinoiziva.
Ava vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri webato reNational Constitutional Assembly vaMaduk Chivasa. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Hello, makasimbere.
Aiwa, takasimba, taurai tinzwi.
Rekomendatori yakos.
Kwakamira sei kufollow?
Kuri nani zvako kurikubisa enhamo chete remuZimbabwe. Pane avo vari kuti vawedzera mari kunzi US, the teachers able to go kubank ona withdraw that money in US dollars. Ndoona kuri kujairira macivil servants mateachers because it's useless kuti vanotakupai ma-US of which they can go kubank ona mapiwa which semara teachers avari kungopiwa those iri kunzi rikuwedzerwa up to 12,000 is a disgrace to the teachers. Naratva government data ina chido nerudo nemateachers avo.
Imimi uku kuforozi muri kubata mabasa api?
I'm working at a supermarket.
Saka zviri kufamba sei masupermarket umu?
Maprice ari kuita chamuramba mhuri. Zviri kudhura. Everything is expensive. Of which one hauna mari. As for this past 2 weeks, business is down. People don't have money. Mm-hmm. Last week, because it's all about tourism, there's no tourists coming, so everything is down in Bigot.
Kutaura na mkuma atatenda ama bika wari kukweru. Siku kufuma kute chirwere chiriko. Asi mamiru agraita zino, zina kumira zakanaka. Asi zvenyika yedu haina makambani, haina chii. Apa tiriku vanhu vari kurambidzwa kukwanisa kuti vazvishandire. Saka tiriku una ziri zvinhu zvakaoma zvisingaiti panguva ino yeCovid.
Imi ikoko muri kuibata mabasa api kwamuri kugweruka?
Kwatiri kugweruku. Ini zvangu ndichiri mustudents asi vanhu vakawanda mabasa vari kubata ndeyekuzvitengesera bati kuti pari zvino vari kurambidzwa nekuda kwesituation. Panguva ino yeCovid tiri kutarisana nekuti mastudents akawanda tiri kukwanisa malessons yedu online. Nongoziva nyika yedu zvinhu zvakaoma. Mari yedata chairo chairo kuti mustudent akwanise kuwana mari yedata zvinhu zvakaoma chaizvezvo mamiriro akaita nyika yedu pari zvino.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. nasi tiri kutarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu. Panguva iyo pasi rose riri kucherechedza zuva revanhukadzi vari kumaruwa. Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Hurumende isiri pamutemo yava Nicolas Maduro yarunga kuita sarudzo dzeparamende musi wazvita 6. Asi hapana chinoita kuti sarudzo idzi dziitwe nekuti sezvakataurwa nemiriri weAmerica anokosha vaElliot Abrams munguva pfupi yadarika, hapana kana zviga zvinoratidza sarudzo dzakachena muVenezuela. Vakati mapato anopikisa akabiwa pakaiswa vanhu vari pasi pehurumende kuti vatungamire, komisheni inoona nezvesarudzo munyika yave pasi pehurumende, mapoka ehurumende akuchina kudzvanyirirwa pamwe nekutyisidzirwa kwevanhu nemapurisa uye zvikwata zvembavha kuri kuenderera mberi. Vakatiwo hakuna michina yesarudzo yakaonekwa kuti inoshanda muVenezuela. Pamusoro pezvo, mitemo ichangobva mukushandurwa nehurumende yava Maduro iyo yakaisa zvigaro zvinodarika zana zvitsva zvenhengo dzeparamende nekuchinja miganho yematunhu ekuvhotera. Nezvikonzero izvozvi, vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaJuan Guaido nemubatanidzwa wemapato makumi matatu nemanomwe vakati havasi kuzotambira umbavha hwakadaro kuburikidza nekupinda musarudzo idzi. America yatsigira vanorwira utongo hwejekerere nerunyararo vakasiyana-siyana muVenezuela kwenguva yakareba. Mumiriri anokosha vaAbrahams vakayambira avo vafunga kupinda musarudzo yekutsvaga nhengo dzeparamende vachiti mune kodzero yekuti kuve nekuitwa kwesarudzo dzakasununguka uye dzakajeka dzinotambirwa nepasi rose uye kutaura makasununguka pamusoro peudzvinyiriri neuori hwehurumende yava Maduro. America inokwanisa kuona pakati pevanhu vanorwira utongo hwejekerere vari kusiyana marongero nevanhu vari kushanda nehurumende yeudzvanyiriri kutsigirira utongo hwejekerere, vakadaro vaAbrahams. Vakatiwo America haizoverengeri kushandisa masimba azere ezvirango kuchikwata chevanoshanda nehurumende sezvayanga ichiita mumakore mashoma adarika. Vakati kuzvizvarwa zveVenezuela zvose zviri kutambura kuwana sarudzo dzakasununguka nekudzoserwa kweutongo hwejekerere, America inoramba ichipa rutsigiro rwayo ruzere. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muVenezuela. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chipatara chemuchegutu chinovharwa mushure mekufa kwemushandi nechirwere cheCovid-19. Ongororo yakaitwa neElection Resource Center inoratidza kuti vanhu vashoma ndo vari kunyoresa kuvhota. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa kumasvingo vochema-chema nekudzingwa kwavari kuitwa mumigwagwa nemapurisa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voenews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 15 Mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
mantu abaregister abalichwane kakhulu kwezinye indawo labantu abayi sasithola ukuthi kulama zero registries and then endaweni zanje njengabo Shebuti labo Sanyati sathola ukuthi ngokulabantu abayi-10 ababerejistileyo.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ekumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center luveza ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisa ukuvota ngomnyaka ka-2019.
Thina njenge-orders lama-members ethu inama elisilinanze izolo mhlaka-14 isikhathi esinengomama emakhaya ilanga labo lokuphumula bengayi emasimini kungolwesithathu sasesisithi-ke izolo ngolwesithathu salinanza leli ilanga.
LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba lamhlanje ukunanza ilanga lokuthuthukisa impilo yabesifazane bemaphandleni ele International Rural Women's Day. Kulabantu phose abafika amachumi amabili 19 abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwabahlolwe izolo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kulabantu abaphose bafike amachumi amabili 19 abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwabahlolwe izolo. Sebezinkulungwane ezedlula kancane ezithoba minombili 8055 asebefunyenwe belegcikwane leli elizweni, kwasila inkulungwane phose eziyisithiyagalombili 7640, kwafa abangamakhulu edlula kancane amabili 231. Kuzwekazi le-Afrika lihlaselwe abantu abedlula isigidi lengxenye 1.6 million labulala inkulungwane phose ezingamachumi amane 39,122. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amane 38.5 million ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi esisodwa 1.09 million. Kucho abekolichi le Johns Hopkins University abemelika. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ekumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center ERC luveza ukuba kulabantu abalutshwane kakhulu ababhalise ukuvota ngomnyaka ka-2019. Abe-ERC bathi njalo izabelo ezikhokhelayo ekubeni labantu abalutshwana ababhalisileyo ngezibalisa iMatabeleland South laseMashonaland West. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abe-Election Resources Center bakhuthaza abekomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Elections Commission, amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuba ziqinise inhlelo zokufundisa abantu ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota ukuze ilizwe libe labantu abaningi abavotayo. Esathula impumela yenhlolisiso abayenzileyo, unkosikazi Sandra Msakasa, isiphathamandla se-ERC, utshele intatheli zindaba ukuba ekuxoxeni lozulu lapho beqhuba umsebenzi waleluphenyo kuvele ukuba uzulu weZimbabwe usekhathele ngezombusazwe okuyinto edanisa inhlanganiso zamalungelo oluntu ngoba ukuvota kulilungelo likaZulu.
Abantu abarejistayo abalutshwane kakhulu kwezinye indawo labantu abayi-ayi sasithola ukuthi kulama-zero registrants and then endaweni ezinjengabo-Shebhuti labo-Sanyati sathola ukuthi ngokulabantu abayi-10 ababerejistileyo and then izahamba endaweni zabo-much north much south laBulawayo abazange bakwanisa ukuthi besinike i-information ukuthi kwakurejista abantu abangaki but sathola ukuthi kokhona balutshwane.
Ugcizelele esithi abamabandla ezombusazwe kumele benze umsebenzi omkhulu wokufundisa abalandeli ngokuqakatheka kwevoti yabo.
Kufunakala ukuthi ama-civil society organizations ancedisane lezekho ukuthi baphathe umsebenzi wokuthi abantu hambe beyirejista ukuvota ukuze amanumber abe ngani abangcono but umsebenzi lowo ungayenza wama-political parties uyaba kuyinto enhle kakhulu.
Unobhala webandla le-MDCT umnumzana Nixon Nikadzino uthi amabandla ezombusazwe okwamanje akhanya ephatheke kundaba zokulwela izikhundla.
Inkinga esilayo lapha yikuthi abantu kabakwazi ukuthi ihlupho esizibonayo esilazo kathesi ziphuma kule nkinga yenaleyo ukuthi abantu kabafuna ukuyavota or kabafuna ukurejista. So bona ma bekwazi ukuthi vele bona abantu abasihlukumezayo njengebandla leZANU-PF kathesi vele baletagethe ye-5 million ama-registered voters. Abanye amabandla njenge-MDC lamanye amabandla aku-opposition bazihlalele kabakhulumile lokho akula even i-civic education ekhuluma ngenjongo eyokuthi abantu berejista ukuthi bezevota.
Umsekeli ommeli womsebenzi yabatsha kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi bona benza konke okusemandleni abo ukukhuthaza uZulu ukuba abhalise ukuvota.
Themba abantu labo bakhangele nje okwenzakala elizweni bayabona vele ukuthi opposition akulanto engabenzela yona ngoba siyakhangela emadolobheni athe silohlupho lwamanzi. So kulithuba elihle leli kuma-by-elections ukuthi abantu abathi kumele beqoqane beregister ukuvota bevotele ama-council eZANU-PF ngoba iZANU-PF nguye phela uhulumende. Uhulumende nguye ozasenzela amadolobhe ethu ahlanzeke lamanzi esiwathole.
Uphenyo lolu luveze njalo ukuba abamabandla bakhuthalela ukukhuthaza abantu ukubhalisa ukuvota ngomnyaka wokhetho hashi ngezinye izikhathi. Luveze njalo ukuba amacebo wonke anikizwa abekhomishini ebona ngezokhetho elizweni ezek ukuba balungisise amaphutha enzakala kukhetho luka-2018 nalamhla lokhu akalungisiswa. Kodwa umqondisi weZimbabwe Electoral Commission umnumzana uThluile Sulayigwane uthi okwamanje imithetho ephathelane nokhetho ithi umuntu wonke kumele aye ofisini abo ukuyabhalisa ukuthola ilungelo lokuvota njengoba kulezinye izibopho zokuthi bathole isiqiniseko sokuthi ngempela lowo muntu uyisizalwane seZimbabwe njalo ulelungelo lokuvota okunjengokuthathwa umfanekiso ofakwa kugwalo lokupha umuntu ilungelo lokuvota i-voting confirmation card ama-fingerprints lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
ELeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba lamhlanje ekunanzeni ilanga lokuthuthukisa impilo yabesifazane emaphandleni ele International Rural Women's Day. Njalo inhlanganiso ezinengi zikhuthaze ukuthi inhlelo zabesifazane zengezelelwe ngesikhathi umhlaba ulwisana legcikwane le-coronavirus. Unkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe utshele usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuthi bananze njani leli langa izolo.
Thina njenge-orders lama-members ethu ilanga leli silinanze izolo mhlaka-14. Why silenze izolo? Sinanzelele ukuthi isikhathi esinengomama emakhaya ilanga labo lokuphumula bengaye emasimini njengoba izulu likhizile kungolwesithathu. Sasesisithi-ke izolo ngolwesithathu salinanza leli ilanga. Into nje elisiphambanisa ngumkhuhlane wona lo we-COVID-19 ukuthi abantu akumelanga sibuthane sebaningi. Kungakho sasesisenza ukuthi ama-group ngayinye ngayinye ayithumele omama 1 or 2 per group ukuthi bati-represent i-group yabo ukwenza ukuthi singabi baningi kakhulu. So sathona sikhona-ke izolo saselekta indawo yethu khona sikhona kuyake kubisa izinto zabo abazenzayo bethengisa futhi usually nge-Rural Women's Day esikwenzayo siqala sizama amatshe sihlabele singahlabela sikeshe sithengiselana njengabomama sishodwa izinto zethu lo nyaka besinga-invayithanga abanye abantu from afar from Bulawayo kumbe from amanye ezindawo besingomama nje ama-members e-Hoarders sisesitezi khona phayana kakancane
lo lifezile yini injongo ebeliyikhangelele
injongo yethu sifezile abantu ababuyanga ngokuningi thina sijayele ukuthi nxa sile mdlalo yethu o-Rural Women's Day wona laba kufice nxa sifikile kubo-400 sihambe to 400 kodwa ngunonxa yokuthi besithe thina abantu bangavuyi ngokuningi akubuye kuphela ama-group representatives abarepresenta ama-group njalo sase akube ngabantu abasuka abanye bazasibonela kubo-WhatsApp basibonele kubo-Facebook hhayi njengo siyifezile ngoba omama babuyile babuya lemithungo yabo babuya lezinto zaba baphuma lazezingadini of course abanye bebesithi kusehlisele istandard ngoba thina sijayela kwenza imbuthano yabantu aba-15 below sijayelele imbuthano emikhulu so nxa sesibalutshana sesisibona ngangasifezanga kodwa thina injongo yemfundiso yethu yokukhuthaza omama ukuthi besemakhaya labo baqakathekile
lo-ke ngunkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women's Development Association Zimbabwe ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. KuLive Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela umonakalo osidalwe yi-coronavirus eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Lelanga lokunanza ukuqakatheka kwabesifazane bemaphandleni ele International Rural Women's Day. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Sokulabantu bedlula izigidi ezilijumi 16 million asebevote ezabelweni ezijeneyo kule Melika loba ukhetho luza kwenziwa mhla ka-3 ngoMpalakazi. Ezinye izabelo zivumela abantu ukuthi bavote usuku lokhetho lungakafiki. Inhlanganiso ekhangela ezokhetho izimele yodwa i-United States Election Project ithi kukhangelwe ukuthi lizakhuphuka inani leli kunsukwana ezilandelayo. Abachitha umlilo lokhu bezama ukuchitha umlilo ovutha okwesabekayo endaweni elenyoni, impankwa, inyoka lezinye izinanakazana ezigcinwe okusemthethweni kuMount Kilimanjaro. Umlilo lo ulensuku ezinhlanu utshisa indawo le evikelwe nguhulumende ebizwa ngokuthi yi-Wildlife Conservancy. Ababona ngezomvikela kwelamelika bathi kuyenzakala ukuthi kungaba lodlakela nxa impumelo yokhetho lwemelika oluzayo ingaphuza ukwethulwa. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala elizweni luthi luzezama ngamandla wonke ukuthi lunqabele udlakela. Luthi kukhanya kulabanye abantu abafuna ukungena emahofisini okuvotela ngenkani kusanda kwenziwa ukhetho lolu okulungelana khona umongameli Donald Trump okubandla lama-Republicans lomnumzana Joe Biden okubandla lama-Democrats.
Umthetho owafakwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, statutory instrument, uChiwenga ongumphathintambo wezempila kahle njalo ukuthi ukhetho lwama-by-elections lungasenziwa ekupheleni komnyaka usuthiwe wephula isisekelo sombuso yikomidi yedalela ephalamende ebona ngezemithetho. Akukacaci ukuthi uChiwenga uzahamba na emthethwandaba ephikisa lesi sinqumo sokhetho olumele lwenziwe kuzigaba ezimbalwa zelizwe lapho okwaxotshwa khona amalunga edalela ephalamende. lamakansila awebandla leMDC Alliance. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Angleston Sibanda endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Kungabe kuyizizathu ezimbili. Ngibona ngani ukhetho vele ukuthi lungenziwa injongo yokuthi kudilizwe abaphikisayo ngoba okunye lokho about i-health vele abantu batshona bebuthene loni bandela ibusayo belilama-primary elections babonile bedinisane ekhwekhwe babonile indawo ezithethene bahlezi behlangene bethiba lemhlangano. So bona ngazathi kungabe either kabala mali to fund i-election kumbeni bazibona endaweni lapho kurikholwe khona abantu bengalathuba lokuwina. Ngibona ngalathi izizathu zona ezingabe zenza ukuthini beludlulisele phambi.
Wena ke mnumzana Sibanda, wena ubona njani udaba lolu? Uyavumelana na lo mnumzana Fuzwayo? Hayi, kuzwakala. Mnumzana Fuzwayo, wena uyavumelana yini lo Sibanda uthi yena hayi lokho ukuthi ibandla leZANU PF lingaba lisesaba akungeke kwaba liqiniso ngoba i-opposition ingamaqephuqephu kayizwakali ukuthi nga.
iZANU PF vele kayidingi a strong opposition. iZANU PF ngomumo welizwe le-economy ungakhangela indawo eziningi lapho okurikholwe abantu khona. Okungayangisa kakhulu yikuthi i-opposition idabukene kanjalo iZANU amathuba okuwina malutshwane kakhulu. So kangivumelani layo Sibanda, ngibona ngazathi iZANU naye yakwazi ukuthi kathesi ungathi akube ne-by election koBulawayo amathubayo okuthi iwawine ama-by elections ona lawa malutshwane kakhulu. Ungathi akube la ma-by elections esozibeli amathuba okuthi iwawine malutshwane kakhulu. So kungaba yinto engayeyangisa kakhulu kubana iZANU ngemva kwemizamo emikhulu eyenzileyo yokuthi yokurikola abantu eParliament iphinde iyeziwa.
Nanti udaba Sibanda.
Hayi Fuzwayo, iZANU PF kathesi ivele ile more than 2/3 majority eParliament. Even if ingawinanga ngalawo ma-by election, iZANU yakuqoka isitonga njengoba vele kwa isitonga noma siyathanda noma stand. Iyabe isitonga kunjalo. Ayidingi kuwawina lawo ma-by election Fuzwayo. iZANU PF has a 2/3 majority to do what they want in parliament and amasithi lawa arikholweyo ta insignificant kuZANU PF. So mina ngombono wami ngibona ngani akusikho ukuthi iZANU PF sekudliwa or kanjani. Ngibona ngani mina ngaqina ngokuthi akusikho i-benefit of the doubt yokuthi iqinile likhona kabala mali bayesaba ukuthi kabala mali kuzayangisa besehleka ukurana i-election. Leyo ukuthi bayesaba ukuthi bazadliwa amboni. Ngiphinde ngikukhumbuze Fuzwayo ukuthi ngo-2013 i-opposition was strong. iZANU PF yajikela amaspanners yotshangayo bakhalala iZANU PF ikeyaba lawo ama-MPs koBulawayo and iZANU PF asokuthiwa yi-by-election ine-capacity yokumobilize ama-resources ayo wonke le strength sayo sonke. So angiboni mina ukuthi kubangelwa yilokho. Ngicabanga ukuthi mina qinise likhona ikhulumende esilayo ikhulumende yamasinti kathesi.
Fuzwayo, nanti udaba uyaluza.
Angimuzwa kahle kodwa engingakuzwisiyo ngoba uSibanda akakwazi ukuthi iZANU iyafisa ukuthi control ama-local authorities kuma-urban areas. Kumbeni ibe labo-councilor kuma-urban areas ukuze ibe visible. Kubuhlungu ebandleni leZANU ukuthi kuthiwe kwangona they have ruling party but they don't control ama-urban areas where i-economy is run. So ngibona ngazathi iZANU kuyo iyafisa ukuthi kuthiwe ikhona endaweni zonke iyavotelwa emadorobheni iyavotelwa emaphandleni because iZANU wonke umuntu oyazi iyakwazi vele yahlala iyi-party efisa i-one party state. So iZANU iyabe ifuna ukuthini
iwine not even the two-thirds majority, but even the overwhelming majority, which is really in the opposition. So, izano kuyo ukuthi kuthiwe kwangona kobulawayo isigaba okhansila abangabangu-9 kungabe kuyinto enhle kakhulu, into eyifisayo ukuthi kuthiwe sozivele silabo khansila silabo MP lakobulawayo, yinto eyifisayo ukuthi ivothele ingakhanyi njengebandla lemaphandleni. So mbona ngazathi yikho phela isebenze kakhulu ukuthi irikhole abantu, ibarikholele ukuthi ifuna ukuthi ibe khulu emadorobheni.
Nanti udaba Sibanda, uyavumelana yini laye ubaba uFuzo?
Ukuthi lapha sikhuluma mina loFuzo sikuhlanga uthola ulodo, ngabe sikhuluma kanje sibuzana nomuntu owezana uPF, asitshele kahle kahle ukucabanga kwezana uPF. Lapha sonke siya-assume, siyasihlalisela. Kodwa ke mina enkinga ngikubone la yikuthi kuvele kuncedezana uPF ukuthi ama-election la apostpone, kuqhubekayo futhi ephasisi ama-sithi la azaqhubeka evakanti. Ama-decision aqakathekileyo anjengama-motion athebhuliwe eparlament azasenziwe kuhle.
Umnumzana Angliston Sibanda ngolwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kulabanye abathi bakhathazwa ngokwenziwa ngumthethwandaba elizweni okhangelelwe ukuthi uzaphatha udaba lwama-by-elections osoluphanyekwe e-High Court zinhlanganiso ezimbili labantu abayisithupha abathi kwakungamelanga umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga amise ukhetho lolu ekhala ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ake sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa lolu daba labalandela ezombusazwe bezimele unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe labomnumzana Busani Mbuso Ntini lomqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. UmaBhebhe usungula lingxoxo.
Befuna bengafuni azaqhubeka ama-by-elections lawa, so lapha kahle kahle bona bazihluphelani. Into mina mboni ngathi kumele bayenze kudinga isombuluko ukuthi le problem esibhekane layo njengelizwe singayilungisa kanjani. Kodwa lokhu okwama-courts eZimbabwe, by now wonke umuntu uyazi ukuthi ama-courts are captured. So angiyiboni mina into sokuyikuphongwenza nje, ngathi sebephongwenzela ukuthi kuthiwe yebo kulabantu abahambisileyo into ethile emthethandaba, but benga-expect ukuthi bengakhangelelanga ukuthi izosiza in any way.
Wena ubona ngani kuyaphumani ngolapho maphepha?
Akulanto ezophuma vele lapho. Akulanto ezophuma, ngivumelana lo moyo njengoba sitsho nje ukuthi kwayena uchamisa laye uthinteka kwelinye iside leZANU PF. Umakhuphe laye uthinteka kwelinye iside leZANU PF. So into zakhona nje, hayi into ye-MDC isiphithiphithi kakhulu baba uDube. Hayi ungayilandela nje into yakhona ichayisa ngekhanda. Awungeke wazi ukuthi okuyikho yikuphi.
Ye, baba uMthini uyezwa lapho mama uyakhuluma, wena ukubona njani?
Kwesinye isikhathi ivoti uyayithatha lako enemy yakho. Kwesikhathi vele bathi i-enemy of your enemy is your friend. So I think kumele sibe ne-maturity ku-politics ukuthi kwesikhathi sikhangele izinto ngelihlo elihlukeneyo. Yebo kungenzalo ingxenye ngaphandle umgabe kumbe umkakhe bapha i-MDC izimali. Kodwa uma sikhangela ilokhu zenini, the report that was issued izolo nje kayitshengiseli ukuthi khona khona kule mali eningi eyavela kwezinye indawo. Ngokwakhangela out of the 6 billion abakhuluma 6.5 abakhulume ngayo, more than 6 6.2 million yavela directly from i-government. Then okunye ngama-membership lokuthize lokuthize. So nxa ukuthi u-RGM wabaphi imali, kwakuyimadlanyana encane kakhulu. Mina as an auditor for over 15 years, ngiyakwazi ukuthi i-audit report lohlonzi njalo ikhangele yonke into. Ungabona i-auditor ikupha i-report ephiwe i-MDC Alliance, yi-indication ukuthi hhayi into yonke ikahle emabhukini abo. So wesisikhathi alenke kumele sikhangele izinto si-provide i-evidence. So ikengakutsho kwamanje.
Ye, Babu Moyo, kuyini ongakwenza lingabambani lamanye amabandla nxa kuwukuthi sokubuya khonokho ezokhetho plus lokuthi livotulwa ngabanye abantu?
Ya, ubaba Ntini uthi uGabe wakhangela uMakhuphe, wakhangela uMjuru, wathola ukuthi hhayi abasoma better candidates kuye, ngcono asupporte uChamisa ngoba wayesehlukuluze izandla. I mean yes, izandla. UMgabe of all the people nguye otenena 2018 usehlukuluzwe izano. While at least we know ukuthi in the history of Zimbabwe since 1980 to date uMgabe ungiyade ehlukuluza izaphu ebulala abantu ngegugrawundi.
Lapho ke sizwe umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party labalandela izombusazwe bezimele, umnumzana Busani Mbuso Ntini lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe bexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni oluphuma enkundleni yeFacebook kupheji leVOA Ndebele. Kwezemidlalo, abenhlanganiso yomdlalo kakhilikithi elizweni eZimbabwe Cricket sebesungule imincintiswano eyezigaba ezadlalwa ngamaqembu abesifazane kusukisela lonyaka. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukusungulwa kwemincintiswano yamaqembu abesifazane yohlobo le-One Day kanye le-2020 kulandela ukubunjwa kwenziwe umncintiswano we-National Premier League wona odlalwa kulezi nsuku ngamaqembu abesilisa amele izigaba ezijeniyo zelizwe leZimbabwe. Ikhuluma lentatheli zindaba ngemva komkhosi wokusungula imincintiswano le, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Cricket uThabo Mkhuhlani uthe isihlakalo sanamhlanje sitshengisa ukukhula komdlalo kakhilikithi yelizweni.
The fact that we have established the two domestic competitions.
Ukwenelisa ukusungula imincintiswano emibili eyabesifazane kusipha ithuba lokukhulisa umdlalo kakhilikithi. Kuza kupha ithuba amantombazana alesifiso esokudlala lento. Sokuza kuba lula ukuba singene ezikolo sibumbe amaqembu ngoba khathesi balutshwana besifazana abadlala lomdlalo.
Imidlalo yosuku lwesine umncintiswano wamaqembu abesilisa we-National Premier League idlalwe ngokulandelayo. Iqembu le-Great Zimbabwe Patriots linqobele Easterns nge-37 runs. Iqembu le-Great Zimbabwe Patriots libele 105 for the loss of 10 kuma-overs angu-33, kwathi ele Easterns seliphendula lenelise 68 for 10 kuma-overs angu-21. Ngokwakuqala ukuba leli qembu ele-Great Zimbabwe Patriots linqobe selokhu kusungulwe limidlalo. Lo mdlalo uqhutshelwe enkundleni ye-Mutare Sports Club. Emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Old Hararians, iqembu le-Midwest litshaye le-Harare Kings nge-5 wickets. Iqembu le-Harare Kings liqale ukutshaya ibhola lathola 167 for 10 kuma-overs angu-40, kwathi ele-Midwest seliphendula lenelise 168 for 5 kuma-overs angu-35.3. Ngasekhwekhwe Sports Club, iqembu le-Queen linqobe le-Gladiators nge-7 wickets. Iqembu le-Gladiators lenelise 137 for 10 kuma-overs angu-37.3, kwathi ele-Queen seliphendula lathola 138 for 3 kuma-overs angu-26.4. Kube le mpumela efanayo lase-Takashinga Sports Club, lapho iqembu le-Takashinga elinqobe khona ele-Rainbow Sharks ngama-wickets ayisikhombisa. Iqembu le-Sharks lithole 107 for 10 kuma-overs angu-40, kwathi seliphendula ele-Takashinga lithole 111 for 3 kuma-overs angu-13.2. Imele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku shortwave. Ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Sengakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yokumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center luveza ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalise ukuvota ngomnyaka ka-2019. Selugqiba ke lapha uhlelo lolamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.